manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
lingali chona nje Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 21, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairasi hunosvika pavanhu 25 muZimbabwe. Vafa vari vatatu kubvo pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vachipfuura zviuru zana nemakumi 91.
Kana kuchinaya zviya. Ndonguva inonyanya kurarama mamosquitos kuchinaya zvakare kuchidziya senguva yezhizha iyi nekunaya kwemvura asi malaria inowanza kuzowanda munguva yekukohwa pakunopera kwesizeni nokuti mamosquito mazhinji aripo anenge ava neutachiona wacho saka vanhu vakarumwa nemamosquito ivava ndivo vanoparadzira utachiona hwemalaria
Chirwere chemalaria chinouraya vanhu vanosvika zana nemakumi 52 nevaviri uye kubata vanhu vanotarika zviuru zana nemakumi 91 mugore rino.
Mapurisa abva angosvika achiti haubvumirwi kuti ubatsire vanhu nemutoo iwoyo nekuti uri kutyora mutemo saka ndaedza kutsanangura kuti aiwa hatisi kutyora mutemo tiri kuda kuti tiite tiri vabatsirike panguva ino.
Nengo yeparamende inomirira Mutasa South varegai tsunga vanosungwa nemapurisa apo vanga vachipa vanhu vedunhu ravo chikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti kusvika nezuro yanga yaongorora vanhu zviuru 3,300 nevasere kuti vane coronavhairasi here kana kuti kwete uye kusvika nezuro panga pachine vanhu 25 vakabatwa nechirwere ichi uye vatatu vakatoshaya. Pasi rose chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi 91. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti paongororo dzevanhu 450 nevanhu vanomwe dzakaitwa muHarare neBulawayo neZuro vese vakawanikwa vasina chirwere ichi. Bazi iri rakazivisawo kuti rakawana rumwe rubatsiro zvekare rwezvekushandisa kuongorora nekudzivirira coronavhairas kubva kusangano reJack Ma Foundation uye zvinhu izvi zvichaende kumatunhu ese munyika. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko Senator Monica Mutsvangwa vazivisawo nhasi kuti hurumende yatanga kupinza vakoti nevamwe vashandi vezveutano basa mumatunhu ese munyika serimwe rematanho akawanda ari kutorwa nehurumende kusimbaradza basa rekudzivirira kupararira kwecoronavhairasi. Izvi zvinoitika apo kanzuru yeHarare iri kuenderera mberi nekuputsa misika yese nezvivakwa zvakavakwa pasina mvumo senzira yekuchenesa guta kuitira kuti zvirwere zvakaita secoronavhairasi nezvimwe zvisapararire. Asi vagari vanotengesera panzvimbo idzi havasi kufarana nedano iri vachiti kanzuru iri kutora kuvharwa kwenyika senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavhairasi ichiparadza misika yavo. Mumwe mugari wemuHarare vaJason Juru vanoti havazive kuti vachararama sei kana coronavhairasi ichinge yapera.
Tanzibvisai polisi yatora kuti bvisai misika. Glenview yakapwanywa, Gazare nemachipsa wapwanywa, Mbare kwakapwanywa. Havasi kuda kuona vakutadzi mastandards ehuwa havari kuda.
Asi mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti hapana anofanira kuchema-chema nekuti kanzuru yatotanga kugadzirisa nekuvandudza nzvimbo dzekuti vanhu vatengesere pakachena uye zviri pamutemo.
Iko zvino mukaenda kuMbare muchaona pashawasha grounds basa ratotanga rekuti vanhu vange vachitengesera panhu pakanaka pari kutogadzirwa. Iko zvino kune nzvimbo dzakawanda dzadziri kugadzirwa zvemuguta dzinosanganisira kumatoko, kumabvuku, pabudiriro community zvarasei kwa nekukuwadzana kuita dzimwe nzvimbo dzichavandudzwa dzinoshandira vanhu kuitira zvakaita panana mupedza nhamo pange pachivandudzwa pachigadzirwa zvakanaka pachitarwa mabase ekutengesera akanaka roofing yepo ichigadzirwa pachipendwa zvimbuzi zvepo zvichigadzirwa
vaenderera mberi vachiti vari kuita zvavari kuita nekuti pari zvino hapana vanhu vari kushandira pamisika iri kuparadzwa iyi nekuda kwekuvharwa kwakaitwa nyika
sipari zvino sezvamunoziva mose nyika ino iri palockdown saka hakuna vanhu vanga vari kutengesa mumigwagwa nepanzvimbo dzisingatenderwi ndiko kusaka nzvimbo idzodzo dziri kubviswa nguva ino pasina vari kushandira ipapo kuitira kuti panopera lockdown munhu wese ange ava nepanho pekushandira pakanaka
vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvinosuisa kuti hurumende nemakanzuro vave kushandisa dambudziko recoronavirus kurwisana nevanotambura munyika vamanyanya vati kuchema-chema kuri kuita veruzhinji kunoreva kuti havana kuudzwa nezvedanho iri
sei hurumende ichitadza iyo pekutanga kuwana mukana wekuti iite consult nevanhu vari muinformal sector votaurirana nevanhu vari muinformal sector towana workable solution nokuti informal economy zvinezvi yaacritical stakeholder muzimbabwean economy informal economy haisenzwe nayo through maauthoritarian policy programs informal economy inofanira kupiwa respect yainokodzera nokuti yakatakura upenyu hwevanhu at this stage
vati danho iri richaita kuti vanhu vakawanda vaomerwe neupenyu zvakanyanya zvikuru sei panopera dambudziko recoronavirus zviri kuitwa nekanzuro yeHarare zvinoenderana nechisungo chakaitwa nedare remakurukota chekuti makanzuro mumaguta nekumaruwa anofanirwa kutora mukana wekuvharwa kwenyika kugadzirisa nzvimbo dzinoshandirwa nevanotengesera mumisika mumigwagwa pamwe nevemabhizimisi madiki munyori mubazi rezvematunhu vazvine chimwe churu vakanyorera vanyori vemakanzuro ese munyika musi wa8 mwedzi uno vachivazivisa nezvedanho iri ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zana nemakuma nomwe zviuru vabatwa nechirwere chemalaria kuchituwo vanhu vanosvika zana nemakuma mashanu nevaviri vafa nekuda kwechirwere ichi munyika yose kusvika pari zvino bazi iri rinoti uwandu uhwu hwasangana nenguva inowanzopararira chirwere ichi zvichiwedzerwawo nedambudziko recovid-19 rakabata nyika pari zvino mashoko akaburiswa nebazi rezveutano patwitter nezuro anoratidza kuti zvirwere zviviri izvi zvine zviratidzo zvakafanana zvokupindwa nechando mumuviri zvekuti zvinonetsa kuona musiyano wekuti munhu abatwa nemalaria here kana kuti COVID-19. Matunhu anonzi akanyanya kubatwa nedambudziko iri anoti Manicaland, Masvingo neMashonaland East. Gore rapera chirwere ichi chinonzi chakabata vanhu vanosvika zviuru zana negumi nezvinomwe nemazana manomwe ane gumi nevashanu uye kuuraya vanhu vanoita zana nemakumi maviri nevanomwe munguva imwe cheteyo zvichienzaniswa negore rino. Nyanzvi munyaya dzekudzivirirwa kwezvirwere vachidzidzisa paUniversity of North Georgia muno muAmerica, Professor Davidson Sangweme, vanoti hazvishamise kuti chirwere chemalaria chiri kukwira munguva ino sezvo chagara chichikwira munguva ino yekukohwa pamwe nekunaya. Professor Sangweme vanoti nzira huru yekudzivirira nayo malaria kuparadza nzvimbo dzinogona kuberekerwa mazai neutunga kana kuti humutu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Malaria chirwere chinoparadzirwa neutunga kana kuti humutu. Watinganuti mamosquitoes. Mamosquitoes aya anowanzokuruma vanhu zuva rodoka kana kuti mausiku. Saka mamosquito iwa wanotora utachiona hwemalaria mumunhu anenge anawo pachinoparadzira kune vaya vanenge vasina. Saka chinhu chikuru chinonyanya kuti urwere hunyanye kupararira inyaya yemamiriro yekunze, tingati climate kana weather. Kana kuchinaya zviya ndo nguva inonyanya kurarama mamosquitoes, kuchinaya zvakare kuchidziya semunguva yezhizha iyi nekunaya kwemvura. Asi malaria inowanzo kuzowanda munguva yekukohwa pakunopera kwesizen apo, nokuti mamosquito mazhinji aripo anenge ava neutachiona hwacho. Saka vanhu vakarumwa nemamosquito iwawa ndiwo anoparadzira utachiona hwemalaria.
Tirikunzwa kuti zviratidzo zvemalaria zvakangoda kufanana nezviratidzo zveCovid-19. Vanhu vanozoziva sei musiyano apa, Professor Saungwem?
Fever ndiyo iri common pakati pemalaria zvese neCovid. Nedzimwe nguva pachiita sekakurwadza kemudumbu kanogona kuitisa kuti munhu achaye. Saka izvozvo zvinhu zviri common pane zvimwe chete. But chirwere chemalaria munzvimbo dzatinogara chirimo kazhinji vanhu vanonyatsokuziva kuti iyi malaria. Asi nenguva yazvaabatana neizvi zvinogona kutinetsei kuti vanhu vanzwisise kuti musiyano ndoupi. Asi kazhinji pamalaria kukosora kunoita kushoma, and malaria inosanganisira kurwadza kwemajoini nemamuscles nemusana nekupera simba. And kazhinji malaria kana munhu akatora kosi yacho in 3 days anofanira kuita zvakanaka. Iye mushonga wacho unorapwa nawo. Saka zvinhu zvakaita sana chloroquine nemishonga yavanenge vachitaridzira kuti ndiyo yatinofanira kushandisa inokwanisa kubatsira kuti vanhu vanzwe zviri nani. Although pakutanga unomboita seunge wakuwedzera kurwara asi zvinopera.
Zvii zvingaitwa nevanhu kuti vazvidzivirire kubva kuchirwere chemalaria ichi?
Zvingaitwa navanhu kuti vazvidzivirire kumalaria zvinhu zvakati kuti. Chokutanga, vanhu vanofanira kuvhara mvura kana kurasa mataya nemagaba neini zvakatenderedza musha zviri paruvanzi zvinogona kuva nemvura. Nokuti chirwere chemalaria chinoparadzirwa neumhutu sezvandambotaura. Mamosquito aya anobreeda mumastagnant pools emvura, mvura isiri kuyerera iya. Saka mvura inowanikwa mumataya ari pamukova, migomo kana zvigubhu zvakachekwa zvikasiwa zvakadaro. Imomo ndo madzinokurira mosquito. Dzinoisa mazai adzo imomo, dzoita life cycle yadzo zvobuda. Ukaona zviya zvinenge zvikuraura zvinotamba-tamba zviri mumvura, tuana tukwema mosquito irikoto. Tunozoperedzisira twabuda ava maadult. Ende maadult acho achibuda imomo anozorora muhuswa. Saka vanhu vanofanira kucheka uswa huri pamukova kuti pasaita bundo rakakura kana kuti uswa hwakareba. Nokuti ndipo maanowana chikafu muhuswa imomo. Mosquito dzinozoda ropa. Mafemale anopheles mosquitoes ndiwo anoparadzira utachiona hwemalaria. Saka iwawo vanomwa ropa kuitira mazai awo nokuti agoleya mamwe maex. Saka chikuru kudecrease mapopulation emamosquito, kuraya mamosquito. Saka kuti mumaurayi kubvisa paanogona kuraramira.
Ava vanga vari nyanzvi munyaya dzekudzivirirwa kwezvirwere vachidzidzisa paUniversity of North Georgia mudunhu reGeorgia muno muAmerica. Professor Davidson Sangweme vari parunare neStudio 7. Mumiriri wemutasa South mudare reparamende uye vari nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vari Gaitsunga vasungwa nemapurisa pamwe nevamwe vavo gumi nemumwe vachipomerwa mhosva yekugovera upfu zviri kunze kwemutemo. Asi vatsunga nevamwe vavo vazobhadhariswa faindi yemadhora $500 pamunhu kuitira kuti varegedzwe vachienda kudzimba dzavo. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vatsunga vaudza Studio 7 kuti vasungwa nhasi mangwanani pamwe nevamwe vavo gumi nemumwe kusanganisira kanzura weward 11 kuBorderville vafarai biza apo vange vachipa vagari vekuupfu. Vatsunga vati vazobatsirwa nemagweta avo ayo anosanganisira munyori wezvemitemo muMDC vaInnocent Gonese kuitira kuti vakwanise kubvisa faindi kuitira varegedzwe.
Kuti vatimirire panyaya yacho. Pazosvikawo mamwe magweta anosanganisira vakabaya nyacho inake.
Vatsunga vati mhosva yavapomerwa nayo ndeye kufamba famba zvisina mwero panguva iyo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere cheCovid-19.
Unnecessary movement during lockdown. Vachisaita statutory instrument 83 of 2020. Asi vachitivo unnecessary movement during lockdown. So unoshaya kuti ingaita unnecessary say indiri a public elected official. Inofanga kunge ichishanda nevanhu.
Studio 7 inokwanisa kunzwa kumukuru wemapurisa mudunhu remutare amai Florence Marume sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Mune imwe nyaya, kanzuro yeguta remutare yakaitira vagari urongwa hwemisika inotengesa zvirimwa kuti ive pedyo nenzvimbo dzavanogara senzira yekuderedza uwandu mukuungana kwevatengesi vezvirimwa nevatengi kunzvimbo yemusika wesakubva. Misika iyi yakaiswa mumisha yesakubva danga mvura nechikanga. Asi vatengesi nevatengi vave kunyunyuta vachiti zviri kutengeswa zvacho zviri kuvadhurira zvakanyanya. Vagari vanoti vanhu vari kuuya nezvirimwa izvi vanenge vatotengawo kumusika wesakubva, kwete kuti ndivo varimi vanenge vachitarisirwa kuhodhesa. Mugari wemamutare vaibheti dzakatira vanoti musika wauya pedyo hawo asi uri kuvadhurira zvakanyanya. Mumwewo mugari wemuhobhausa ambuya Laiza Munandi vativo vanofara nekuvepo kumusika pedyo asi vanochema nekudhurirwa.
Kuti taona padhuze tochitenga zvamaita asi zvinhu ngazvidzike, vanhu vari kutengesa muno vatori vanhu vezviro zvavo, hazvisi zvokuhodhesa.
Vanhu vazhinji mamutare vari kutevedzera kurudziro yekugara mudzimba sezvakataurwa, asi mune dzimwe nzvimbo kucherechedza uku kuchiri kunetsa vakawanda, kunyanya vanenge vari mumisika kana mumisetse yezvitoro vachitenga nevanenge vachikwirawo mabhazi. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lweda Moyo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa kuti vainge vawedzera nguva yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavhairasi kusvika musi wa3 Chivabvu. Asi muZimbabwe nenyika dzose pasi rose kumbovhara makambani kwave kupa kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Izvi zvakapa kuti vamunangagwa vati mamwe mabhizimusi achitanga kushanda. Kukuwedzera mamwe mavhiki maviri nekuti vamwe vatange kushanda kunorevei kuupfumi hweZimbabwe? Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Kunyika yeZimbabwe, coronavirus waita mudzimu wakupa ronda kuti nhunzi dzikudye nekuti upfumi hwenyika hwagara huchikamhina kwenguva yakareba. Mukuona kuti upfumi hunogona kubva hwagwadama, vamunangagwa vakati makambani akaita semigodhi, misika yefodya nemamwe atange kushanda. Asi vanhu vachitanga vavhenekwa chirwere checoronavirus, gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanotsinira mashoko aya.
Tine maindustry nemakambani atinotarisira kuti iwo hakwanise kuvharwa panguva ino yatinotaura kuti inonzi lockdown. Sekutaura kwakaita president kuti tiri kuda kudzivirira hutachiwana hwecoronavirus, munhu wese gara kumba kunze kwekunge uchishanda mubazi risingakwanise kuvharwa.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanotambira danho rehurumende asi vachiti vaida kuti mamwe makambani akati wandei avhurwe.
Saka tinoona chiri chinhu chakanaka kuti mamwe mabhizinesi abvumirwa kushanda, asi taitarisira kuti dekwabvumirwa akati wandei kuti ashande, nekuti zvikasadaro mamwe mabhizinesi haazokwanisa kumuka kubva pakuvharwa kwaakaitwa. Asi hatisi kureva kuti ngati sakoshesai nyaya dzeutano nenyaya dzekuchengetedza upenyu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo upfumi hwenyika huchadzokera kumashure zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vachizviitira mabasa avo asi vasiri kushanda pari zvino.
Uyo makaonawo economy yemuZimbabwe yainformal zvakanyanya. Saka vana vazhinji vari kurarama vari informal economy vasikwanisa kunge vachienda kumabasa. Ende mukuongorora mamiriro akaita zvinhu muindustry ma business mazhinji edu havana capacity yekuramba vachinge vachibhadhara vashandi vasiri kuenda kumabasa. I think dambudziko iroro riripo.
Kunyangwe hazvo misika yefodya yaifanira kutanga kutengesa fodya nezuro rakavagangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu sezvo zvakanetsa kuti yotengeswa sei. Vanotengesa fodya vakamboedza kushandisa humhizha hwechizvino zvino hwemavhidhiyo asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Fodya sematauriro amuzvinafundo Gift Mugano yakakosha zvikuru mukusimudzira upfumi hwenyika.
Inhau yefodya yatinotengesa inova ine mukurumbira wekuunza mari inosvika biliyoni US dollars yasangana nenjodzi huru chaizvo, nekuti kuziva kwedu isusu fodya inotengeswa paauction pamusika panange paita yowe mheremhere, vanhu vakawanda zvizhinji. Saka nenhau yesocial distancing iri kuuya nekuda kwecoronavirus, hatizokwanisi kuzotengesa fodya yedu iyoyi nenguva iri padhuze.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotiwo kuvhurwa kwemakambani mashoma idonhwe remvura mugwenga.
Makambani afurwa aya achamboita kuti munyika mupinde mari mbijana, asi upfumi hwagara hwashungurudzika nekusaenda kwavanhu kumabasa, nekuti makambani mazhinji sekunzwa kwatakaita vesizetai vachitaura haakwanisi kunge achirarama pasina mabasa ari kuitika.
Muzvinafundo Mugano vanotiwo vapinda mukana wamamupere pari zvino ndevaya vanoshanda mumakambani anoona nezvekushanyirwa kwenyika. Zimbabwe National Chamber of Commerce yakatoyambira kuti upfumi huchadzikira nezvikamu zvipfumbamwe kubva muzana, ukuwo International Monetary Fund ichiti upfumi huchadzikira nezvikamu zvisere kubva muzana nekuda kwekuvharwa kwemaindustry uku. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuChina chinoti chiri kufara nezviri kuitwa neChina mukurwisa chirwere checoronavirus. Vatinotenda Chiguvare vaudza Mike Hove weStudio 7 kuti zvinhu zvavanani muChina zvichenzaniswa nepazvakanga zviri mukutanga kwegore rino.
When this whole thing started, vanhu vaisanyatsoziva kuti chii chiri kuitika. Patakazoudzwa kunzi pane chirwere chiripo and they had the lockdown. So 26 January, I think, takabva taziva kuti zvinhu zviri serious and everything shut down. Isuwo takaita lakiraka nekuti tanga tatenga chikafu, tabhadhara mabhiri nechichi. Saka takavharwa mumba, but we had everything we needed. I don't know kuti vamwe vanhu vanga vachikwanisawo sei. Zvakazoitawo nani, they relaxed the policy so you could actually go out. I have a friend who is at university. Zvanga zviri much more serious ikoko. Vakanyatsovharirwa and they had everything brought to them muma hostel mao.
Tinokunzwai muchiti zvinhu zvavanani, tiitsanangurireiwo kuti musiyano pakati penzira yamairarama nayo muna December apo pakatanga chirwere ichi na iko zvino ndeupi?
Vanhu vakawanda havasi kunzwisisa kuti how is the situation different here nekwavari, nekuda kwekuti zviri kuitika kunze kwenyika right now zvakatoitika kuno kudhara. Isusu takatoita almost 2 months zedu dze quarantine zakatopfuura kudhara. So kana ndichiti zvavanani, ndinoreva kuti before January 20 vanhu vanga vachiri kuenda kubasa, but after the lockdown everything was shut down. Ipapo hapana kana chinhu changa chichiri kutongoitika. Chega chavangakwanisa kutenga was magrocery ano deliverwa online. Even mamask chaiwo aya anga asingawaniki, even though achinzi anogadzirwa kuno ku vanogadzira zvese muChina, anga asingawaniki. So kana ndichiti zvave nani ezvinezvi, mabhazi ave kufamba, vanhu vava kuenda kumabasa. The subway is open, you know, you can actually go to the pub or any supermarket that you want to. So social distancing iri kutaurwa iri kuitwa kumwe kweso isusu takatoita kudhara tikatopfuura kudhara tiri kunoku
avanga vari chizvaro cheZimbabwe chiri kugara kuChina vatinotenda chiguvare vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari muguta reSuzhou mudunhu reJiangsu kuChina kwakare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus. Rekai timbonzwa kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabatwa necoronavirus COVID-19 chiri muno muOhio muno muAmerica.
Saka mama pari zvino muri kuunzwa sei?
Department of Utano County Edu Franklin County.
Vano phone na chi.
Vane ka chungo vunza wokuti urukunzwa sei chichi fanika bavano zo vunza kuti temperature yako iri sei ukunu wangu chitora chi kuti zodzika ndotaura zvekutanga zvombonzi imbonzi yako nomatanda no ino iyo chimbona kuti temperature kudzika kwayaita iri kusuppressa nechaida no here kana kuti fever yatoenda. Saka ndobva ndamborekera. Saka pakazoita futi zvizvi zuva ravaida kuti vandibudise futi vakazotadza nenyaya yekuti ndandazoita nyumoni. Saka vanenge vachingo kubvunza chiremba kurikunzwa kuti wakamira sei zviri sewo woona kuti zvine kodzero here kuti ubude acho urambe urii.
Chiri ipapo muri kubatsirikana sei nevari imomo muColumbus vekuZimbabwe muOhio?
Vanhu ivavo vakandibatsira. Inini kunoku ndingati mhuri yangu iri kuZimbabwe, murume wangu ari kuZimbabwe, vana mumwe ari kuZimbabwe, vamwe akuSouth Africa, mumwe ari kuDenmark. Saka unge ndaitombotya chikanzva ndeindoga kuna kundikaona chinondiwana ndinoita sei, but community yakandiitira chishamiso chekuti kana inini ndirikutyati Mwari ivari kunge zvavari kuda kundivakisa here. Ndadzidza rudo rwasandamboona vanhu vanga vachifona nesupport nemunamato ndisingataure zvinobatsika zvinoita sokuti mari nezvokutya sapoti charudo nesapoti vanhu vanga vachifona zvakanyanya. Ndanzwa kuino kusapotwa kwakanyanya kudiwa kwakanyanya unoziva vamwe vanhu handisingatozive vachitobvunza mama munoda chindofarira sadza munhu achitodriva kubva kwakwati achidanaro vari kure nekure mamwe mastesi vachifona vachinamata vachi tichitumidzirwawo tumwe chinhu twokuteerera tinosunungura inosunungura pfungwa but ngasapotwa zvakanyanya ende especially nechirwere chika kunenge kuri wega.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pedambudziko recoronavirus iro rati ratora upenyu hwevanhu vanodarika 170,000 pasi rose. Chirwere ichi chatora upenyu hwevanhu vatatu munyika. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kupa chirongwa ichisemazuva ose nekuda kwechirwere checoronavirus chapa kuti tishande tiri kuumba. Zvisinei, ngatisanganei pachirongwa The Connection pano pa Studio 7 nhasi manheru na8 PM.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
soku isika tise